Rodney Clean Shizzle.
Military Touch.
Dainguva, yaito kashure, naimbo kukumbira, naimbo da omugana mwe, dai hope, zandoro tandire, dai dai duzira, pangwe na sindinewe.
Ndakanzwa kuti wakachata na Goliati, washinga hiri, wapika mamonaki. Ndakanzwa kuti wakaenda na Goliati. Kondizo here zviri mumoyo zviri mukati.
Taiti rure rure tose kumahungwe. Taienda tose kunochera mapurwe. Taiti rure rure tose kumahungwe. Taienda tose kunochera mapurwe.
Mai Maria Muzande, zvakatangira musunde. Nashe tikasangana kusimbe, ndaitisimuka titambe. Haiwa kuza chirongo tihumbe, chimwe chimwe tichadira dorore imbe.
Ndikuro mkari wedzinde, ndiye mwene wenzimbe. Usarama wakatinge, usandirindire. Mwenzi watiche, nunga kanyama tiche. Wozotanga waverenga, zambaya ndanyora. Zambaya ndanyora, ndiyo zambaya ndanyora.
Rure rure taifamba tose kuma umwe. Kashure, naimbo kukumbira, naimbo da omugana mwe, dai hope, zandoro tandirere, dai dai duzira, pangwe na sindinewe.
Chipanangana chato simuza chipepe nende, chikatapira chinofamba na changamire, tali wangu ndirangarire padoko doko,
makare kare taitamba, champidi kori, dai shuvira kuyenda mberi, Jesus, you can eat a mini curry. As in the ane, I so see vas what I saw. The ane, I so see vas just on the sea. The ane go, I fungi, I sing a little sigaguma. Sagadaro, Nina Shua, Uane, Rugare.
Pika mamonaki. Ndakanzwa kuti wakaenda na Goliati. Ndizo here zviri mumoyo zviri mukati.
Senator Vibes and Mighty Everywhere.